Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechipiri, chikumi 4, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti henei musoro yenhau dzedu dzanhasi. Kurangwa mabasa kwevarayiridzi kuchitungamirwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kunopinda muzuva repiri nhasi.
Vanhu vakatanga taura nhavo ichi unoona kuti pakupera kwezuva 56% yoga yevarayiridzi vekumamisha ndovanga vakumabasa. Zvino vati varayiridzi vazhinji vakateerera nyaya yatanga taura yekuti ngatimbomirire kushanda tichikurudzira hurumende tibhadharewo muhoro unobatika.
Sangano reNational AIDS Council rinoti kushaya simba kwemari yemunyika yeRTGS zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica kwakaderedza mari yarinowana kubva kumutero weAIDS levy sezvo mitero iyi yave kubhadharwa neRTGS dhora.
Tikangoti mvuzo mari yatinowana yeAIDS mari inobhadharwa iri RTGS, asi tikutarisirawo kuti mukufamba kwenguva sezvo vamwe vava kubhadharawo mitero yavo yematexis nemaUSDola tinogona kunge takuwanawo nemari ichiuya iri maUSDola.
Tichanzwawo zviri kubva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwevarayiridzi vachitungamirwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kwapinda muzuva repiri nhasi. Mutungamiri wesangano iri vaobet masaraure vachiti kuri kubudirira. Vamasaraure vanoti nhengo dzavo dzingasvika zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana dzakateerera kurudziro yekuti dzisaenda kumabasa nezuro, vachiti varayiridzi vasina kuenda kumabasa vanogona kusvika muzvikamu makumi matanhatu kana vakasanganisira varayiridzi vemamwe masangano vakabatana navo mukurangwa mabasa uku. Varayiridzi vanoti vari kuda kuti vapiwe mihoro yavo nemari yekuAmerica sezvo yemunyika yemaRTGS kana kuti bond isisina simba nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvisina mukare akamboona. Ngatinzwe hurukuro yataita navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Pakuramwa mabasa kunoita varayiridzi vese zvakafamba zvakanaka zvizhinji tichitarisira kutsigirwa kwakaitwa nevamwe maticha asiri nhengo dzeboka redu, tichitarisa kutsigirwa kwakaitwa chiitiko ichi nevamwe vadzidzisiwo vanodori mumaguta. Pavanhu vakatanga taura nhavo isu tinoona kuti pakupera kwezuva 56% yoga yevarayiridzi vekumamisha ndovanga vakumabasa. Zviri vati varayiridzi vazhinji vakateerera nyaya yatanga taura yekuti ngatimbomirire kushanda tichikurudzira hurumende tibhadharewo muhoro unobatika nezvatikwanisa kuchengeta mhuri dzedu.
Saka varayiridzi munofunga here kuti nhasi vanoteerera zvakare kurudziro yenyu yekuti murangwe mabasa?
Vanoramba vachitoteerera nenyaya yekuti zvavasi kuzviitira isusu vari kuzviitira ivo pachavo. Munhu wese ari kutambura tese tiri varayiridzi taane nguva tidyira nhoko dzezvironda, hazvisiri zvekuteerera kuti ndiani ataura, ingori nyaya yekubatana kuti tine zvinhu chimwe chete chekuti tikwanise kuita kuti tiwane mari inobatika muhomwe dzedu. Tinoona mabasa akawandisa ari kuitwa nemamwe mayunivhesiti ari kutumwa nehurumende kuti adzimaidze vashandi kuti vaongere kubasa panguva yavanogona kunge vachimira vachirwisa. Asi nekutambura zvaita varayiridzi tinoona vachiramba vachienderera mberi. Ndikona patinokurudzira kuti dai tachimbobatana nguva ino taenderera mberi tawana chouviri kubva kune employer wedu vanehurumende.
Pakuratidzira ikoku ndeyapi matunhu amungati akabudirira nematunhu amungati anga akasarira nezuro?
Kubudirira kuzhinji takakuona kunzvimbo dzakaita sekunana maSomaland, tichiona kumaTableland notsiyaka vakada kuitawo zvakatinaki. Kune kushishidzirwa kwakawanda kwatinoona kwaitawo nzvimbo dzingana maSomaland Central nekuna maNetherland kune vamwe vatungamiri vedu vakadetiza munyika kushungurudzwa kwaitwa vanhu kumasvinda kushungurudzwa kuitwawo vanhu even kuumba kusati kwatada kutaurerwa kuvachingurudzwa vachitobuda munyika chaivo kuti tibvumira tibvofema tione kuti vamwe zvisvikete zvakanaka asi tikuona kuti average on average vanhu vese hapana vakadarika pa70% attendance zvinoona kuti vanhu vese vari kuwirirana nenyaya yedu kuti taitabatana pamwe chete taita kuti tiwanewo chinobatika tisamiririre kuti timiririrwe nevanhu vamwe vasititombori vachizivisa vanoramba vachitirarisa mitengo.
Munofunga kuti hurumende inotsukunyuka here ichiona danho renyu irori?
Hurumende kana iri yevanhu iine zvido zvevanhu pamwoyo inofanirwa kuti itsukunyuke, asi kana ichinge yakaramwa zvevanhu yava kuita zveumhondi zvekungoti tichatonga zvechisimba, isu hatinei nezvakawanda, tikutiwo tinoda kuti vana vedu vadye, vaende kuchipatara, varapiwo muzvipatara zvakanaka, vaendewo kuzvikoro. Vakatadza kuteererawo nhunha dzakadaro vanenge vachizonzi hurumende pakuti saka tikutarisa kuti kana iri hurumende yevanhu ichateererawo zvatinodi zvatinotaura, asi kana vachinge vatadza kuteerera hatigumidze nemazano ekuti tirambe tichisvukidza hana dzavo mburi yavo kuti idzoke paunhu isavewo mese dombo, vanzwisisewo kuti vadzidzisi nemamwewo masivil servants mapurisa nemasoja anogara achivachengeta nemasiyawo anovachengeta mitimemisi vane mhuriwo dzinoda kudya, kudya kwavo ivoko kugara kusiriko kwakakosha, asi mumwe neumwe ari munyika muno anoda kuti adyewo achirarama kuti amunge achiita basa rake nemazvo kuti nyika yedu iendeze mberi.
Nhasi urongwa hwakamira sei muzuva repiri renyu rokuratidzira?
Urongwa hwanhasi kuti tikuenderera mberi tine mamemba vedu avolendia kutenderera muzvikoro vachitaura nevadzidzisi vashoma vasina kunge vakateerera zvatakataura kumashuro. Tikutarisira kuti tichaona vazhinji vachizorega mabasa vaona vanhu vachitaura navo, munoona kuti urongwa hwedu hwange hwachinyenyembunyikidza nenyaya yekuti isu utungamiriri hwacho nevamwe vakona vange vachiita kuti zvoende mberi ane kushungurudzwawo kwavari kuitisa vamwe vachitotiza munyika. Saka taakuona mamembers edu achiti ai kana uine miri yevanhu hatimamiriri kuti maleaders edu apesekitwa, isi taari kuzvitorawo kutenda nezvikoro.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of Zimbabwe vaobet masaraure vari parunare nestudio 7. Sangano renational aids council rinoti kushaya simba kwemari yemunyika yertgs dollar zvichienzaniswa nedhora rekuamerica kwakaderedza zvakanyanya mari yarinowana kubva kumutero weaids levy sezvo mitero iyi yave kubhadharwa nertgs dollar. Sangano iri rinotiwo apo dhora remunyika rakanga richakaenzana nedhora rekuamerica raive nemari inosvika mamiriyoni 23 emadhora muhomwe yaro, asi kubva pakapesaniswa uremu hwemari mbiri idzi rakarasikirwa nemari yakawanda kwazvo sezvo rakazosara rave nemadhora mamiriyoni 5 emaRTGS muhomwe. Vakafanira kubata chigaro chemukuru weNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vanoti kushayikwa kwemari yekunze kuri kukanganiswa urongwa hwavo hwekutenga mishonga yemaARV yekuti vakwanise kupa vanhu miriyoni nemazana maviri ezviuru vari kunwa mishonga iyi, asi vanoti vari kubatsirwa nemasangano akasiyana-siyana ayo ari kuvawanisa mishonga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tikangoti izvozvo mari yatinowana yeAIDS mari inobhadharwa iri RTGS, asi tikutarisirawo kuti mukufamba kwenguva sezvo vamwe vava kubhadharawo mitero yavo yemataxes nemaus dollar tinogona kunge taakuwanawo nemari ichiuya iri maus dollar. Patakataura nehurumende tichitaura dambudziko redu, ministry of finance or minister of finance vakatipa mari dzinenge dziripo dzinenge dzichitenga zvinhu zvakaita semishonga, vachakuedza nepavanogona kuti mari yedu irambe ine uremu hwakaerana. Kana takati tichatenga mishonga vanenge vachitipa mari ne1:1, asi izvi hatisadza kwanisika kuitika hazvo nekuti tichikutaura navo kuti zvinofamba sei kuti tikwanise kunge tichitenga mishonga yemaARV semataurira avakapromisa kuti vanenge vachikwanisa kuti vatipe mari yekutenga mishonga yatakati isusu tichatenga senyika.
Saka pari zvino muri kutenga mishonga iyi sei tichiona kuti mari yemunyika yasiyana zvikuru nemari yekunze?
Gore rino hatisati takwanisa kutenga mishonga, chakangomirira kuti zvipinze kuti kubva kuhurumende kuti zvichafamba sei nekuti kutaura vakataurawo asi vakati izvo ndo zvatichafanika kuita sehurumende saka takamirira kuti tinyatsobvunzisa kuti zvichafamba sei kuti tiwane mari yacho hatisakakwanisa gore rino kuti tinge tatenga mishonga yatakati tichatenga
saka vanhu vari kukwanisa kurarama sei kuti vawane mishonga iyi
kozvinoizvi mishonga yatinotenda isu senational aids council tinotenga mishonga mishoma kana tichitarisa kuti mishonga inodiwa muzimbabwe vanhu vanorarama neutachiona saka ndingangotipa vanhu 1.2 million vari kupuwa mapiritsi tinotenga mapiritsi evanhu ndofungai vanoita about 200,000 saka kozvinoizvi mari yatiri kuseenzesa imari iri kubva kumapartners edu akaita sepepfa naana global fund ndo mari dzatiri kuseenzesa ebekide ndo saka ndo mishonga ichiriko ikozvinoizvi
ko iro denda kana kuti chirwere chiri kukwanisa here kunge chichicontainwa tichiona kuti vanhu vari kurambawo vachikura vanga vari vadiki vachikurawo vachiita active
ndiona sekuti inini chirwere chiri kukontainiwa zvakanakanaka nekuti kana vanhu vari kumwa mushonga kutapuriranwa kunoita kushoma saka ndirikuona sekuti dambudziko ratinaro rava nani pfuura zvataive nazvo nekuti chikuru ndechekuti vanhu vari kurarama here saka ndingangoti kozvinoizvi vanhu vari kurarama vangangovawo vanenge vari pamushonga asi vanhu vari kurarama vanhu havasi kufa chikuru ndechekuti vanhu vararama saka ikozvino tingangoti vanhu vari kurarama ndo zvikuru izvo
vanga vari vakafanobata chigaro chemukuru wenational aids council varaymond yekeye vari parunare muharare nestudio 7 tombotarisa zviri mumamwe mapepa nhau bepa nhau reherald rine nyaya inoti zimbabwe prisons and correctional services ine urongwa hwekurima mbanje yekutengesa kujeri rayo rekuchiredzi senzira yekuunganidza nayo mari kuitira kuti risanyanyomirira kuwaniswa mari kubva kuhomwe yehurumende bepa nhau renewsday rinotiwo vachangobva kusarudzwa semumwe vatevedzeri wemutungamiri wemdc inotungamirwa navanelson chamisa amai linet karenyi vanoti vanoda kubatanidza madzimai ebato iri pamberi peurongwa hwavo hwekupinda mumaruva new zimbabwe inotiwo boka rebroadcasting authority of zimbabwe rabhana manzi yatoki vibes ichangoburwa inonzi african queen richiti haikodzeri kuridzwa pamhepo sezvo iine mazwi anonzi neboka iri zvinyadzi iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira imi vateereri kuno kustudio 7 tinoda kuyeuchidzai kuti mashoko anotaurwa nevateereri haanei nechekuita nestudio 7 sezvo vachitaura maonero avo nepfungwa dzavo
makadii vashamarari vestudio 7 tirokwazisai nemufaro inoitwa maisingadi ndiri South Africa hurumende yedu yaoma vedu wechero isu kuti tidzokewo kumusha tinouya tichibatana ne saka tinotoona kuti kutoshandirawo vari kumusha isu tiri kuno kuzvitori nani dei vaedza kubatana vakuru vehurumende avo vataurirana vafambidzana pamwe chete kana kutoti vatobva havo zvitori nani pambopindawo vamwe tione kuti zvinomira sei kozi nyika yedu yatoshata chaiko tatenda havo
maswara sei kostudio 7 tiri kunzwa nhema dzokuti kwai magetsi anenge akafa mumasvingo tinoita magetsi okutenga kana vachiti michini inenge yakafa vachiti pane rimwe divi magetsi anopfuta pane rimwe divi anodzima hakusi kunyepa kwavanotiitira ikoko isu magetsi atinotenda havatipi magetsi pa2 days vakadzima magetsi voti magetsi mari yapera jusai tabayiwa nechitsotsi ichocho hurumende yenyii yatikaurisa takaura tinoita magetsi okutenga ndufu tinochemera mumarima kuzvipatara hakuna kana magetsi kana mvura vemvura vanoda kutipa mvura chose asi nhamo yavo ndeyekuti mushini unopomba kunyange wakavharirwa magetsi hauchapombi hakusi kuti kanzuro yakashata sesa yaipa
makadii kustudio 7 unoyo ndimarima wekusouth africa dambudziko rataita muzimbabwe nderekuti tiri kutongwa nevanhu vasina hanya nevanhu and vasinei nekuti vanhu vararama sei vanhu vadyei vanhu varara sei vanhu vaenda kuzvikoro here havana they are not concerned at all nekuti vanhu vanorarama sei
hamukasei vashamariri vestudio 7 aiwa da kukutendai nhau dzamunotipa nhau dzechokwadi chaidzo ndambotaura nenhamo yatinayo munyika muno munyika yezimbabwe nenzonzi kulani mihlanga munyika mutatambura vedrei dai mnangagwa ngabvuma dhaluku ambotaurirana navachamisa nekuti ruzhinji rwezimbabwe ratambura chereivo vanomusapota vacho vanhu vaimusapota vakutochemawo futi hautochemawo takafanana vachitodimba kuti dai ni mutori nani hamuna kuisa esi kwaari izvo tikutorwadzira nokuti tinisi takaisa esi vakomana nangako gangobvuma dhalo kuchete zvinozofamba munyika
ndinotenda nechirongwa chenyu ichi pane nyaya yematicha iyoyo yavaroda kustrike iyo nyaya iri very sensitive dai hurumende yaita kuti vapihwe masalaries avo nemaus nekuti vakwanisa kurarama zviri nani nokuti izvozvo takada kukombea rtgs ndionenge zvinenge zvinoshanda zvakanaka ipapapo hurumende ngaingogadzirisa kuti vapiwawo salari yavo nemaus kuti kana panokwirawo zvinhu zvinenge zvichingoenderanawo vararame zvakanaka ndo vari kusimudza nyika yedu i nevana ndo mafuture president vava vari kuticha vachivavo ipapapo ndo pandangoti tingobatsirana napo ipapo tini tina shejonga kuno kutebheni
chekutanga ndinomukwazisa vestudio 7 vana mukoma jonga vana blessing vana mukoma tanoka vana choto inoti munotipa nhau dzakanaka inhau dzinofadza inhau dzinomashoko anozika kuti mashoko anotaurwa ngechokwadi hakuna mashoko emanyepo mashoko chaivo chaivo pekuziswa munotaura nhau dzenyu dzinotifadza ndiroda kutaura ngenyaya yekuno kumusha kwedu kuzimbabwe yashungurudza tengo yadhura zvisikaiti peturi yakutengeswa ngeblack market 35 bond tarwadziwa ndaida kutiwo mashoko endinotaura anaya abudiwo pastudio 7 mota dzakubarira makonzo varume ava vashaisha nyika dai mapurezidenda aya vaigonawo kutauriranawo nemukomana wechidiki kuti zvirozvo nokufamba zvakanaka because mari yacho haichashandi takaenda mushopu yekwaok nyama $20 bond saka zviro zvarwadza tarwadziwa nyika yaora nyika yaora nyika yaora yoda mwari ndatenda
tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko kuno kustudio 7 muchitiudzawo pfungwa dzenyu yeukai kuti mashoko aya haanei nechekuita nestudio 7 uye tinokukokai kuti mutumirewo mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaurawo zvamunofunga. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vashoropodza kurwiswa nemauto nemuvhuro kwevanhu vairatidzira muSudani, izvo zvakaparadza vanhu vairatidzira vari muKatumu zvakauraya kana kukuvadza vanhu vakawanda. Mumanyi ane mukurumbira uye iri nyanzvi yakahwina kaviri kuOlympic Caster Semenya weSouth Africa ambobvumidzwa kukwikwidza zvichitevera mutongo wedare repamusoro-soro rekuSwitzerland wekuti sangano reInternational Association of Athletics Federation rimbosendeka mutemo waro kusvika rapadivi raro mudare redzimhosva. Vakuru muhurumende yeAmerica vatenda kuVoice of America kuti ichokwadi kuti kune mumwe mukadzi aive murume zvakare uyo anga ari muusungwa pasi peboka rinoona nezvekupinda nekubuda muAmerica akashaya musi wa 1 chikumi mushure mekunge amborapwa chipfuwa chake mazuva mana asati ashaya. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvekushanya kwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuBritain kwemazuva maviri. VaTrump nemudzimai wavo amai Melania pamwe nevana vavo vakasvika kuBuckingham Palace nezuro uko vakatambirwa namambokadzi Elizabeth. Mushure vakazoitirwa mabiko naivo mambokadzi. Asi kushanya kwavaTrump hakuzi kutambirwawo nevamwe muBritain avo vari kuvapomera mhosva yekupindura munyaya dzezvematongerwo enyika eBritain. Rwendo rwavaTrump rinouya panguva iyo zvinhu zvisinawo kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika muBritain nenyaya yeurongwa hwenyika iyi hwekuda kubuda muEuropean Union. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vakatozivisa kuti vachasiya basa mwedzi uno nenyaya iyi. Muchikamu chedu taita hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe uye vachitungamira sangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama kuti tinzwewo pfungwa dzavo nezverwendo urwo.
Kushanya kwaTrump kuUnited Kingdom ndoona kwakakosha chaizvo panguva inoi kuburikidza neiyo nyaya iri kutsviriridza muBritain yeBrexit yatiri kuona vakawanda vachiti vada kuti Great Britain ibude muEuropean Union. Izvo vaTrump zvinhu zvavanofarira zvikuru nekuti vanokudza bilateral trade agreement pane kuita anonzi multinational trade deals. Saka ivo vanoona uri mukana mukuru chaizvo kana pakaita Brexit kuti vawanikwe America ichitaurirana neGreat Britain iri yega pane kuti vataurirane neEuropean Union panyaya dzekutengeswa kwezvinhu pakati peAmerica neBritain.
Asi vamwewo vanenge vachiti vaTrump vanenge vachipindirawo mune zvematongerwo enyika kuBritain ikoko zvinenge zvisingatarisirwowo patsika dzeAmerica munotiwo?
VaTrump tinoona kuti munhu anotaura zviri mumwoyo wake asina kumbonyara. Tinoona kuti iye anokukidzana neavo vatingati vari kuleft wing zvikuru sei naivo meya vemuLondon. Vanhu vanoonekwa navaTrump vari vanhu vari kuleft wing, saka vaTrump vanotsoropodzana kwakaita saivavo, asi vachikurudzira vanhu vari kuright wing vanokurudzira zvenationalism vakaita sana Nigel Farage kana kuti Boris Johnson vari vatungamiriri vanofungira kuti vachitabatsira America pakukurukura nyaya dzematrade deals uyezve pakusanganisa nyaya dzematongerwo enyika pakati peUK neAmerica.
VaTrump vari kutarisirwawo kuzoenda pamuzinda weBritain panumber 10 Downing Street, asi takaona kuti rwendo rwavo rwavakamboenda kuBritain vanhu vakaratidzira. Tingatarisira zvimwe chete here izvo?
Haicho chokwadi chaizvo zvekuti tinoona kuti vanhu vemuLondon vacharatidzira zvekare, nekuti takamboona chibharuma chakafuridzwa cheorenji chakapiwa mvumo kuti chisumudzwe nameya wemuLondon, uyo watinoona kuti navaTrump havaonane munyaya dzematongerwo enyika. Saka ndinoona kuti vanhu vari kuleft wing yezvematongerwo enyika vacharatidzira zvekare pachaenda vaTrump kunumber 10 Downing Street.
Matauroo panyaya yeukama hweBritain neAmerica, tingaonawo here kushanya kwaveko kuchisimudza nyaya dzekutengeserana kwenyika mbiri idzi?
Kushanya kwavoko tinoona kuti kuchasimudzira ukama hweAmerica neUnited Kingdom panyaya dzetrade ndokunge kana Brexit ichinge yaitika nekuti va Trump ndo yauya nyisumudzira nekuti vanoda kuti nyika dzive dzinozvimirira dzega dzega dzive neiye yatinotiwa nationalism. Ende zvekare United Kingdom neAmerica zvagara zvine ukama hwakasimba mungave munyaya dzezvesecurity nenyaya dzetrade.
Zvimwe zvamungatarisirawo zvingawanikwa kubva mukushanya kwavatrump zvino?
Zvimwe zvachaona zvichiitika ndezvekuti ivo ve-right wing or nationalist political parties vachasimbiswa zvikuru nekushanya kwavatrump pakurwisa kuti Great Britain ibude mueuropean union.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vachawatsi mutama vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Kambo nguva yekuroora kubva kuna mutsvaka Brahim Abraham Chimbetu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Kuramwa mabasa kwevarayiridzi kuchitungamirwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kunopinda muzuva repiri nhasi. Sangano reNational AIDS Council rinoti kushaya simba kwemari yemunyika yeRTGS zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica kwakaderedza mari yarinowana kubva kumutero weAIDS levy. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina nomutungamiri Nkomo.